Matigiri wakawanda vesante ufanoti. Chakaito wanavamu kabe. Sasi ya bata laurizi nyeke nyeke. Izo chaita kutirikunde. Tebe la kutzinga kwe munu. Anerutu giro roka simba. Ngudu nure maspingo ne Midlands. Mungo mtigiri we team la coste. Muzari netai chikungo. Manoti. Hale kutofunga kutigira mapato anopikisa.
Zvinonetsa because vanhu ivava vava kutozotibhohwa manje izvo zvakatongofungira ingadai vatombotipa zvedu tiwane hedu kutovhotera zvedu kana MDC nemaanines leaders arunda achauya because hazvichatobatsiri vatoparadza musangano apa.
Mumwe wemutsigiri wetim lacoste aramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake atiwo vangomirira sarudzo kuti vatsive vamugabe.
Mutsigiri wezanup f takagumbuka zvikuru nekuziva kwakaita vatungamiri vedu vose mumasvingo kusanganisira na vice president wedu vamunangagwa. Naizvozvo takagumbuka kuti takatarisira pachaitika maelection 2018 tinoshanda navo.
Nezvino chikwata cheg40 chinotungamirwa navaamasa nenjana sachigaro akatsiva vaezra chadzamira chakakurudzira kudzingwa mubato kwevakuru vebato mumasvingo vanoti vajosaya hungwe valavmo matuke vapo mangwana vaclemens vakwaremba uye vachadzamira. Atim Lacoste inoti haisitambira zviri kuitwa neG40 uye ichiramba ichitora vachadzamira sasachigaro wayo mumasvingo. Mutauriri weTim Lacoste mumasvingo vaRonald Ndava vanoti havasi kuzotambira kudzingwa kwevakuru vavo mumasvingo vachiti musangano wakaitwa nezuro hauti pamutemo.
Atingati macoptions executive yemasvingo varishese. Saka zviona kuti kuresa kwavakaita vakaresa zvakakura vachiresera provhinsi ino vachiresera executive ino. Saka tofunga kuti musangano denu vambovapa chirango chekuti vambomiswa padiri tichiinda mberi nokuda kwekuti vakopa vanga varipo vatinofunga kuti vari panange vachitipa guidance vachiza musangano. Zvino vana comrade Mudzembe na comrade Chumba macc member vanoatenda in legal meeting yavanonyatsoziva kuti ava they don't constitute a quorum to call for any meeting or neither to make any changes to the executive of the province. Saka zvese izvi tinozviona zviri zvinhu zvinonyatsokunakira province yedu uye zvinokonzera lot of disunity kumamembers emusangano.
Asi nhengo yepolitbureau vaota Mudzembe avo vanofungidzirwa kuti ndivo vava kutungamira G40 kumasvingo vanoti izvi hazvikanganisi ZANUP PF pasarudzo nekuti yangodzinga mapeti anga apinda mumukaka.
ZANUP PF tatohwina 30 out of 26 kana maconstituents edu ari 26 tohwina 30 ndo level confidence yatinayo kuno kumasvingo province. Asi mukaka wanga wapinda mapeti saka tabvisa mapeti kuti vanokwanisa kudya mukaka zvakanaka. Handizvika munonzwa kuti Lacoste aiwa taidiscribe zvakakwana nhasi kuti idemoni because demoni ndo rakapandukira Mwari ngirozi 130 tikauya pano pasi. So nhasi tatosanudzana munhu wese kuna Mudhara president Mugabe. Handizvika munhu wese wotitwasa saizvozvo. Saka demoni reLacoste ndo ratasvina tikaburitsa munhu wese adzokera kunani kuna Mudhara pomu.
Nyanzvi munyaya dzeizvo vatongerwa yenyika mumasvingo vatinaye mapinduro vanoti uku ndo kwava kupera kweZANU PF iyo inogona kukundwa musarudzo ikaramba ichirwisana kudai.
Isu tinotoreze vanhu vakazvimirira zvedu pakutarisa zvematongerwo enyika izvi tinoona kuti vamugabe vazvisikira moto mudziso nokuti vamunangagwa mukaranga kauti muno anga agara nesapoti yake kuno kuzasi kumasvingo uku saka panotinetsei kuti iwo vamugabe vakatarisana nemaelections akaoma kudai awa nauti ngaareverana nemauti vanhu havachavhotera musangano wezanup f. Hakuna zvakadero vanotovhotera musangano unopikisa zvisinei nokuti vamunangagwa vajena here kakuti zvakati asi unongoona netemba iri muvanhu kuti aiwa vadiniwa nezvo.
Sasvigaro vechidiki muMDCT vahetimo chidziva vanoti vanotambira vatsigiri veLacoste nemaoko maviri.
Isu sevechidiki veMDC tinotambira zvikuru sako vechidiki vakawanda vezanu vari kutaura kuti vanga vari kuzanu vari kusapo vanosapota vana vamunangagwa vangava vakutiwo nezvaitwa izvi isu takutosimuka kuti tisapote bato ravatsvangirai. Haiwa tinovagamuchira nekuti isu takagara tiri kumberi tichizviziva kuti munhu anokwana nemakiyi enyika yezimbabwe ndovatsvangirai, munhu ane makiyi eikonomi yezimbabwe ndovatsvangirai.
Hondo yekudzingwa vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamunangagwa iri kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa nhasi kwevatungamiri veTim Lacoste kwachivi. Ndakamirira studio 7 mumasvingo ndiri Gambi Maramba.